Get it? Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vachereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro, zvita 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Wachingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva 10, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomba.
Hatingati kunonuvaiwa kana makatarisa iya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatsokupa gwaro racho netingati madetails acho kuti vanenge vadzokawanda kutestwa futi vanozoiswa maquarantine, mukanyatsorongorora gwaro iroro rinenge richitaura kuti awe Minister of Health and Child Care ndo anozonyatsokupa mamwe madetails acho, ndo zviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaitwa here pari zvino, Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi wariwo tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo, wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director yedu netimu dzavo kuti vanofanirwa kubata vanhu ava zvakaita sei, vanofanirwa kuita sei, zvese izvozvo. Zvakare gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka handizivi kuti kana vanhu vachitazvi hatisati takuendeswawo maquarantine kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here, kana kuti tingangoona kuti haoni nitrovelsi zvikada pane zvino maererano negwaro restatutory instrument vari kuendesa vakawanda kudzimba kuti waite self quarantine, wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here, kuitira kuti pawaya washoma anenge vachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge vachizova maneja zvakanaka, nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyine nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira, saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo, angangova ari quarantine ari kumba kwake ndaagare pamba pake ipapo, asafambisamba achiparadzira chirwere shure.
mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 525 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe zvine makumi mana nematanhatu kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3,874,694 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana zvine makumi mana nemashanu kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo kana kuti postmortem chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vadhewa mavhinga avo vakashaya nemugovera vari kusouth africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana siyana akashanda pamwe chete navamavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe wavari kuchema chema kushaya kwavamavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavamavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. Vamavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. Amavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu Amavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushayika kwavamavhinga. Tinoona kuti dambudziko rirawira vanhu vakawanda rekushayika kwavamavhinga. Tichaona musiyano weupenyu mushure mekunge vamavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ranga rachiitwa navamavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunga nongedza amungati makuru akaitwa navamavhinga kana anga achiitwa navamavhinga kuvana vemuchamhembe kuAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvi? Izvozvo vanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoza zvese kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vamavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemit anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangotarisa kuti amavhinga vachabatsira kuti mapemit arenyuwe, vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa amavhinga vanga vachizivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo, hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabaiwa.
Ndezvipo zvimwe zvamunorangarira nazvo vamavhinga
Hama vinga waiti ukavaona, waka bata ma earphones hao, waiti pa mwendi journalist, vashitaura nema journalist, munu anga ari kwese kwese, waka bata na newa nviese, taraskiri wa shukurusa panawa mavinga.
Awo vangawari mutungamiri we International Cross Border Traders Association, va Dennis Juru, vari parunare mu Johannesburg, South Africa, na junga kademiri we Studio 7. Pam sorore High Court nasi rara sanyaya yanga ichipomirwa mutorwe nau anoshanda akazvimirira hopo chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vajustice yavo ngamusitu vatura mutongo wekuti chingono hachafanira kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramagistrate amai vongai muchuchuti guriro wekuti chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa usende kweparutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa nachingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta achingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga nachingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti chingono akapara mhosva iyi pakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pashevedzerwa kuratidzira mesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirwa navaJacob Ngarivume. Rimwe remagweta achingono vaDoug Coltart vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
public dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yanga ichipomerwa hoko chingono. Takanga tasimudza nyaya mudare remagistrate kuti mhosva yanga ichipomerwa haina musoro ikarasa tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusiki wavirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kuraswa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakoltati vativo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vativo mutemo wakashandiswa mukupomera chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vaNgarivume, mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborera Haruzivishe. Vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi gumi nemina mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. VaMabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatya madzwa kumadzwa kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonero atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina nematuro ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned ku national constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemitemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamu yekupura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva makumi mana nemashanu gore rapera zvichitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya mumatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yamatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiri wesangano rezimbabwe miners federation Muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy avo vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T Freddy vaziviswa nedare ramagistrate kuti kutongwa kwavo kuchatanga musi wandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kuferefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T. Freddy, vari kuramba mhosva vari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutoro wenhau uyu, uyo akaremara, kumba kwake kuMount Pleasant, mushure mekunge vamutsvetsa akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweya yetsvina kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu reMashonaland West vanoti varikudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti varikudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapiritsi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukaribha Ropafadzo Mugumbate anoti vari kudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusu ndiri mayanga tichangobva kuchikoro saka sister to sister kutibatsira kuti takasekurorwa maerly marriage tichionawo maproblems atisanganawo nevakadzi vatinenge tiinawo sister to sister avatosanganiwa navo mudzimba uma vari kukonzesa nevarume saka zvinongotipawo shuu zvekuti tingoitawo mabasa edu tisati tiake zvekumhanyaurowa.
Mabasa ari kuitwa nesangano resister to sister atendwawo naSandra Chitsika.
Inini nyaya yemadhara ndakadzidza kuti aiwa madhara ari kuya kwatiri kuvana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu naye like nezvimai kuti tengera akanzwisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinona mazepi zvinona havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvimwe zvinhu asi vanoda mazepi kunyanya zobva vatiti vanouya kwatiri voti approacha vari kunzira yekutipa mari saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu tobva taona dhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye ofici hapana paanozoperera mukudanana neni andopedzisira asvika mukurara neni mukudii tobva tasvika kuzoita nhumbu nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume saka ndo zvimwe zvatakadzidzisawo nzarewa iwo uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvari Chitsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzi ana echidiki mafoni ndo akonzeresa ende isusu tisu wacho tiri kutopa kuti mafoni titi atisvitse pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi unodana nemunhu pafacebook hautomuziva hauite se kati ndopatazvidzidza nzi aiwa enda pasocial media unogoogla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru wesister to sister mudunhu reMashonaland West Muzvari Olivia Modi vanoti vakatsarudza vasikana nemadzimai emukaribha sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatarisa izvo kuti mukaribha district mune dambudziko remaschool dropouts machild marriages nemaearly pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawo saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV kuderedza teenage pregnancies kuderedza maschool dropouts uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka culture iyoyo yavaizoripana nembudzi kana pane mwanasikana anenge aroorwa isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mental anofanira kuripota saka mamental aisazoripota makesi zvakadaro nekuti inenge iri culture yenzvimbo iyoyo ndomatambudziko atakambosangana nawo asi mukupedzisira vakazindivakuripota.
Sangano resister to sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki 20 kwegore rose vachiita zvidzidzo 40 pari zvino vane mapoka 20. Zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinesi kuti vakwanise kuzviriritira. Ndakamirira Studio 7 kukariba ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCOVID-19 inonzi Omicron, havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei. Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCOVID-19 iyi. Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica, Centers for Disease Control, Amai Rochelle Walensky, vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndeve kuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vave kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura, zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana. Izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust, Amai Angeline Chiwetani, vanoti matambudziko osangana nevarapi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiona mugore ra2030, tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa. Kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV, nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavazive pavamire, vanongozviva chete kudurikidza nenge vatestwa. Saka kana matest kits kosina, kuti 95 hatigoni kuibata. Tabva ipapo 95 yechipiri, interest kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavave pamushonga. Kana mishonga yacho ichimboita mastockouts, ichimbonzi hakuna mishonga, chimbomirai mozodzoka after 2 weeks, chimboenda munotsvaka kwakati, izvozvo zvinototiratidza kuti hatigoni kuenda kunoreachi the next 95, because the moment yekuti mishonga hakuna, hatigoni kuvavarira kana kuti tiki regatingoti tombofanira kupai maparaset muchikadziridza kushayika kwamaARVs hazvitopindirani.
Vamwe vanorarama nehutachiona weHIV AIDS vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka.
Hakunetsa ndezvekuti zvokara ukaona kombinesheni yemapiritsi acho isiko vanongokutaura kuti enda unotenga. Havana basa kuziva kuti munhu uyu steti yaanaye munhu anokwanisa here kutenga mapiritsi kana kuti kwete. Takuona kuti atenshi nataimbopuwa pakutanga ichitanga kuya mapiritsi hauzivi zvaungooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease. Havachati patenshini havai pakugara pakutanga paya.
Asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo nekuti anozokanganisa utano hwavo zvakanyanya.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kuti taurira kuti chipatara chakati ndashaya mishonga yakati, chipatara chakati ndashaya mishonga yakati. Vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafasiriti akanzi mishonga hapana, opangoita U-turn ozodzokera.
VaBenjamin Mazhindu vekubudiriro vari kuchema-chemawo kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti hapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana-siyana, ingene ngisina kukwana ngone ngasina kupora mchunga yake yakakwana onzozo yautora mawiki anotevera pamwe anovhurika wachibhotoro wachipiwa mishonga isina kwanisa mwedzi yakati wandei
amai chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga high blood pressure asthma nemagomarara akasiyana siyana anogona kunge achivhiringa hutano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama nehutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19 izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.1% zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamire.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZIFA neveSports and Recreation Commission kunonzi kwakanganisa gadziro yemawarriors yemakundano eAFCON 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunetsana pakati peZIFA neSRC kuchiri kuenderera mberi uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZIFA basa. Nekune rimwe rutivi, ZIFA mutsamba iri mumaoko eStudio 7 yakakwirawo kudare re-Administrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba musi wa15 zvita asi izvi hazvichakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZIFA neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi musi wa15 December asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZIFA neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zororo rekrisimisi rapera uyezve hapasina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon tobva tagarira ikoko totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAFCON akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAFCON.
Takaendesa mazita evatambi 40 musi wa15 November iro rinova zuva ranga rakatarwa neCAF kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40 apo pachazosarudzwa 23 ava vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNorman Mapeza uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAFCON Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM tiri kutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewa Mavhinga. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana uo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number 0 001-202-465-0318. Vanoda kuchirira studio 7, tibate ina 7 PM, pamasai sai edu anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anuko ni kaine mfaro, jinwenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti, mrari zakanaka vatereri, dokufia mchinzwa na uze, isi ndebele.
Soku izika, disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mpalakazi 2021 uKhathethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Neva iti fourth way. Kanya ila manta kakul. Lea kwa isa ke uti li nga ave loke di shanghana. Di kifumule la ni tuze li nga koga nga ma maske. Togu nga shanzi zanti. Lea kwa isa kakul uti li nga hambi. Lea nzisi minye minye. La pogula bandu aba nengko. Li nga kali machawe zuru. Seti tengo zine mbi kakul.
Kamuga kumkaka umisha oyo microphone. Obi kwa usuko na Zimbabwe. Abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus.
Sibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe. Alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu uStrath isibela ukuthi sizikhule njengabantu abaseZimbabwe.
Izizalwane seZimbabwe sezethule ukudana lokwethuka okukhulu. Kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu. Umnumzana uMavinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcikeza laphuma ezambuzini awesuka ndawana yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lize zizwa kulomsakazo. Umqondisi wokona ngehlelo ezokumelana le-COVID-19 eZimbabwe uDr. Agnes Mahomba uthi okwamanje izethekeli loba abaphindela ekhaya abakaqalisi ukubanjwa ngamandla okubana bahlolwe ukuthi balalo kumbe hatshi igciwane le-COVID-19 lapho besehla indizamtshina kumbe emngceleni yelizwe. Uqhubeke ethi lesiqondiso sokuthi bahlaliswe bebodwa okwensuku ezilishumi bengahlangani labanye ku-quarantine laso kasikaqali ukusebenza. Kunje ngokutshona kwelanga la izolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu amahlanu 523 abatholakale bele COVID-19 kwafa oyedwa. Inani lasebetholakale beligciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 139,046. Okulinani eligoqela inkulungwane njalo ezedlula ikhulu 128,868. Zabaphepha kulomkhuhlane. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya kwayisa abantu ukuba nabaqhubekele phambili belandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane njengoba lo mkhakha omutsha owe-micron ubikwa usukhona eZimbabwe njalo usidla ubhedu.
Yebo Mahlaba Zulu, lokhu ukuthi ngilazise ukuthi sesisengozini embi kakhulu. Umkhakha lo we-Omicron lo i-variant entsha le-coronavirus ubhubhane lolulubi kangaka kukhanya solumemetheka kakhulu solulamandla okwedlula konke lokhu esaqalisa sikhuluma ngenhlandla lezi ze-coronavirus ezidlile. Leyaba ithi i-fourth wave ikhanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhu lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi lenzisa iminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali Mahlaba Zulu, sesisengozini embi kakhulu. Amalanga la abuyayo, lamaviki la abuyayo, abantu abaningi sebesisengozini. Yikho siyaxwayisa ukuthi litshintshe izenzo zenu elizenzayo. Lizame ukuthi bona ukuthi ingozi le esibuya esilandayo le, nxa singananzelelanga iza kuqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Lo bekungu-Dr. Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo koBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe esisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Thurston Dlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi le-Afrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda beyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda beyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
UMnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe futhi akasazi ukuthi sebezalwelwa ngubani.
Sibhethwe ne-Fed News phezu kwe-death ka-Comrade Dewa Mavinga. Asazi ukuthi sizothini, but yena uDewa, Comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy ukuthi abe repressible. Very sad news has.
Ngakwelincele uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi uMnumzana Mavinga ube ngubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emndenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-inthanethi zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi. Labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi umfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke ngokunye osokubanga ngamandla okuqhamuka kwesihudo leminye imikhuhlane edolobheni leli. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu ongene ngolwesihlanu epulazini elathengwa uMnumzana Siphosami Malunga labanye bakhe uthi akasuki esidakeni farm eNyamindlovu ngoba unikwe ingxenye yaleli pulazi nguhulumende. UMpofu uthi izisebenzi zakhe kunje sezilima kwenye indawo yepulazini leli elathengwa ngomnyaka 2017 nguMalunga. Usomabhizinisi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zefania Dlamini ingcwethi kwezokulima njalo ofundisa eNational University of Science and Technology eNUST. UMalunga umntakamuyi sithi noMalunga wanikwa isichotho seqhawe lesizwe wangcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare. umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kule ncwadi ayinikwa nguhulumende emvumela ukubana athathe ingxenye yepulazi leli.
Uthi esintwini ukuthi ungayizwa siduma kakhulu isizadabuka.
Engadeleli.
Yena ngumuntu womthetho nxa kudoktor uloli loya. Akahamba kwenza ngomthetho osemabhukwini kahulumende kumbe welizwe. Nothi uthathe isihlambazo so. Ngokuthi uzaba neproblem yokuthi even asebenze nzima nxa esithi ngeyakhe iplazi yakhe.
Yeyo, ngokutsho kwakhe uthi walithenga iplazi leli kumlungu. Hela ma business partners amabili.
Ngalethe incwadi zonke zonezo azinika iministry. Ngasithe esigila ngakho lokhu sithina sigila neministry. Kade sikutangi kutangi lama plans okuphena. Amkahamba abatshengisa ukuthi iwaphi ama plans akhona. Yazi ukuthi umuntu onamange ngumntwana ongaka then kusho ukuthi vele isambodo ongathi ungekho credible. Angila plans, nanxele plans ngathi display njenge-offer letwayo ilokuzane. Aso sithutha somuntu ngiyenza into esemthethweni and azange ngenza into yokuganga. And isifiso samuthi ngenza into yokuganga.
Yes.
Izinto ezisemthethweni ngabe kangenza into ezemthethweni ngabe kangikho lapha enkona. Kodwa ukuthi yena azame ukuqhasa ukuhlambaza ukuthi yena athenga abantu ukuthi benze khona besekwenza kuzamhlupha phambili.
Singathi vele awuphumi khonapho sungenile.
Ah no, mina ngizakhishwa nguhulumeni. Ngaphuma entweni engayaplayela kudala-dala banginika asimi ngedwa kulantu abaningi abaphakathi laba. You see, so uhulumente ngiyoza ngikhipha nxa esevumela lo malunga ukuthi aniplazi elikamalunga. Angikhole ude likamalunga mina ngangimgadi nangahlala isikhathi eside lapha. Ngiyalazi, ngiyakwazi ukuhamba njani, ngiyabazi labosundelis, ngiyakwazi ukuthi uLokuzeni uharamba wezani, ngiyakwazi konke engangenzi isithutha, asosithutha. Ngikamkhaphela kuphunywa laphana nxa esithe ca abantu uzaphunywa njengoba enethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenzisela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumente.
Umnumzana Obert Mpofu nobhala owezanu PF ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abanikazi bepulazi leli bathi bakhangelele ukuba baphanyeke udaba lolu emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Isithunywa somthethwandaba sisanda kuzama ukususa umnumzana Dumisani Matsivanyati epulazini leli. UMatsivanyati wangena esidakeni farm esithi laye wanikwa imvumo ngohulumende ukubana athathe ingxenye yalo. UDlamini uthi baningi abafuna ipulazi leli lapho abalima khona amatamatisi lokunye asebekuthengisela uZulu.
Iplazi leli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende nyakeni. Lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga ngenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu be-Ministry of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi. Kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14. Labo bantu kabaqanjwa ngamabizo. Sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu. Abanye sebesakha izindlu, abanye sebelima, abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu. Lokhu sokusiphambanise kakhulu, sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Ye, baba Dlamini, bangene nini vele khonapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engaka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yentambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kwenye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.
umnumzana Zevania Dlamini ngomunye wabathenga iplazi lesidakeni farm eNyamendlovu. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhakha omutsha owe-Omicron. Ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizi ikakhulu kwabasakhulayo osokuphazamisa isizwe lemdeni, abezempilakahle labo sebekubone ufanele ukuphatheka kumikhankaso yokunikeza ulwazi nokuhlola lokucebisa uzulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngokuhlolwa kwabasebenzisa izidakamizi bathi sokulumkhuba omubi abawubonayo ubhakile eZimbabwe, ikakhulu kwabatsha abasebenzisa izidakamizi ngokuhlanganisa imithi lokunye ukuze badakwe kakhulu. Udokotela Nkululeko Dewa okhokhela enye yenhlanganiso ezikulu umsebenzi eYerua Inner City Mission uthi lokhu kusuka kudale inkinga.
A lot of active users apparently develop some secondary complications due to exposure to drugs.
Abasebenzisa ama drugs abaningi bagcina besiba lama complications athile ngokuhlala bewasebenzisa.
Uthi kanjalo kuqakathekile ukuba abantu benelise ukuhlolwa ingakhulu bengaba lezitshengiselo zokwehluleka ukuphila kuhle bengathathanga okudakayo lokho ukuze bethole usizo. Kunje uthi inhlanganiso yakhe isimanenele esibhedlela esikhulu seParktown Hospital emzini weWaterfall Falls eHarare ukuba belwisane lalolu dubo. Umongikazi omkhulu oqondisa umsebenzi wokucebisa engu-lead counselor uSister Hendrina Chitsama uchasisa ngabakwenzayo.
Counseling we are doing it free for the first sessions, but ongoing we encourage.
Senza i-counseling mahala okwamanje kubanga lakuqala, siphathise sebeku-rehabilitation.
Uthi kulo msebenzi sebenelisa ukuphathisa imuli eziningi njalo bengena lasesikolweni. Ethi banilakho njalo ukuyaphathisa lapho ababizwa khona ukuba bebuye ezindlini zabo ukuphathisa. Ethi esigabeni sakuqala kukuhlolwa banakho ukuhlola bengabhadalisi, kodwa bengaba lembadalo encane engadingakala ngesikhathi lapho kuyabe kusilela imitshina khona. Uqhubeka ethi kulokho asebethe bahlangana lakho kukhomba ukuba lolu dubo luhlasela abantu abatshiyeneyo.
The ages that are mostly affected from our experiences now 18 to 50 years.
Abakulolu dubo kakhulu ngabaphakathi kweminyaka engu 13 years kusiya ku 50 years.
Umnumzana Albert Mazulo olwela amalungelo ezakhamizi zeHarare uthi lolu ludubo asibele sikhathi belisana lalo. Ethi ludinga ukusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ukuze luqedwe.
Ngoba singakhangela siyabona ukuthi abanye sebephambana lengqondo, abanye sebegcina begula sibithi ngendaba yama-drugs. Sifisa ukuthi ngabe ivini abezinsonto bengeze intshumayelo lemfundiso mayelelano lezidakayo nokunceda ikakhulu abatsha.
Izinto zithi izizathu zokusebenzisa izidakamizi ziningi kakhulu ezigoqela ukulingisela abanye, ukuyengwa, ukusilela kwemisebenzi, ubuyanga, ukufuna nje ukuzama okwenziwa ngabanye lokunye. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izidakamizi ezisetshenziswa ngabantu abaningi zigoqela ezihotshwayo, ama-inhalants, umtoriro, i-crystal meth, imithi yokwelapha inhlungu yama-painkillers, i-tick, i-cocaine, imvanje ezibhenywayo lezifakwa ekudleni, imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ikuma-prescription okuthiwa ngama-prescription drugs. Abezempilakahle bathi sebenanzelele eyinye into edanisayo yokuthi amantombazana amaningi lawo asesebenzisa okudakayo agcine sehlukunyezwa ngokwecansi kumbe ukudlwengula. UZulu agcine sebabona njengabantu abangelambeko, inkanti kungayisikho, ubona labo bedinga uncedo. Uhulumende uthi uselunanzelele lolu dubo, ngakho-ke usethatha amanyathelo okubumba ikomiti ehlanganisa-ke abengatsha zakhe ezehlukileyo, i-Inter-Ministerial Committee yabaphathi Ntambo ezahlolisisa lolu daba lwezidakamizi osoluphazamisa ikakhulu abatsha abayinsika yelakusasa yelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkokheli zomdabu labalimi basebulilima bamukele ngenjabulo uhlelo lwentasa olokubatholisa inhlanyelo lomvunjiso wethu lubasize kakhulu ngoba bebengenelisi ukuthenga inhlanyelo emavinkilini athengisa ezowulima. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esebulilima.
Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweIntwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi batshayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana, sitshayile ugajopo owamagodi, sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi inhlanyelo. Siyitholile ekuhulumende usiphile lekonke lefertilize. Ngithole ama 5 kg amabili awenhlanyelo awomumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi, mina emasimini amandla hlupho ngingazi abanye, kodwa kimi hayi noma lingabuya nizakhulela lukhula, ngiyazimela ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo, kodwa mina yile yami. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelele ungcedile, ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi, inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ingxenye ngiyafaka lapha ningamili anti ngokuphehlwa kwayo. Ngisithiwa 10 kg ngiyawuthi
ukhansela kaward 21 kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweIntwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke lenye besivele siyithinjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane esunflower esingakakutholi i-ammonium nitrate. Besizama ukuthi sibe sikhuluma nabalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifanhlanyele right at the beginning kuze livuthwe.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweIntwasa.
Ya 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 kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza ukuthola amabele amaningi than ukulima nge-tractor. So whereby it reduces ama-cost. So you are happy about uhlelo lweFumbuza. So I think it's helping a lot. Abantu bayazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is producing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqali senjengoba izulu liphuzile kukhona inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphaka sikuyizuza abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngiseze nje nje laba bamagodi vele sebehlanyele. Leli zulu liqalise ukuna inhlanyelo siphazi sinethemba ukuthi izaphuma. Awusoze kubotshakala inhlanyelo. So sisacela ukuthi laba belelisayo ukuthi bangasicedisa ngezinhlanyelo incedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke, lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lwe-intwasa, batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye nemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osukukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, sebephange bazitholela isipho sekhisimusi abalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intethelezi indaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngokugcweleyo ngesibili leqembu le-Platinum liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka 2014, njalo umqeqeshi walo uNomen Mabhiza ubonge kakhulu abalandeli baleli qembu ngosekelo lwabo.
Kubalandeli bethu ngithi ngihlala ngisitsho ukuba bayinsika yethu selokhu ngafika kuleli qembu, sasilimuli eyodwa njalo isigcogco lesi sipho sabo sekhisimusi.
Ngokwesithathu kuba zombili FC Platinum nenkezi Platinum Stars zifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup, njalo elengezi ilo eliphakamise inkezo ngo-2016, ikanti nyakenye linqotshwe ngele-Highlanders nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup. Kusithi elengezi Platinum Stars lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Amaqembu aphelele kusigaba se-semifinal ele-Cranbourne Bullets kanye lele-Dynamos wona athole inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kusithi lawo aphelele kusigaba se-quarter final athole inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Amaqembu alitshumi aphelele kusigaba sezibaya wona athole inkulungwane eziyisikhombisa. Umdlali weqembu le-FC Platinum uBrian Banda nguye okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kufinali, njalo uthi bazabopha ziqine ukuze la kumidlalo yeligi kube yibo abaphakamisa isicoco.
Esizakwenza ukuba sizasebenza kanzima njengalokho esikwenza kulo mncintiswano okudale ukuba siphakamise inkezo yeChibuku.
Iqembu le-FC Platinum yilo elicele ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2019, njalo bese lileminyaka emithathu ilandelana lokhu lisiphakamisa, okusho ukuba yilo ebelimela ilizwe kumncintiswano we-CAF Champions League. Ukunqoba kunkezo yeChibuku kusho ukuba iqembu le-FC Platinum selithole ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho uyabe ingena khona kuviki yesithathu, njalo kulo mdlalo owodwa ozadlalwa phakathi kwele Harare City kanye neleyada. Eminye imidlalo yeviki lesithathu yePremier Soccer League izadlalwa ngomgqibelo, okuthi eminye yakhona izakuba khona ngesonto. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazithulela isipho sekhisimusi yabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intethelezi zindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo. Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
ngokuqhamuka komgaga omutsha we-Omicron obikwa usukhona laseZimbabwe. Abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe sezethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo besaziwa ngokulela amalungelo oluntu, uMnumzana De Wamavinga. Izakhamizi zakobulawa izikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcekeza alalawo aphuma ezambuzini awesiwa ndawana yonke. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Mpraxedis Jeremiah Nsithi, asidibanini njalo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lila.